Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tokuvapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisira zvinhu zvakaita sesipo, mabhaketsi emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoviga vaPaterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko vachishora mhirizhonga. Vamiriri venyika dzinobatsira Zimbabwe vanokurudzira hurumende kuti isambonyikidze kodzero dzevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 189, mushure mekushaya kwevamwe vanhu gumi. Vanhu makumi mana nemumwe, kana kuti 41, ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 951, vakavhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere makumi matatu nevasere, kana kuti 38, vanhu vagara vari munyika, kuchitiwo vamwe vatatu vari vanhu vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 6,292, vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, kunyange hazvo paine vamwe vanosvika zviuru zvishanu negumi, kana kuti 5,010, vapora kubva kuCovid-19. Izvi zvinosiya vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu, kana kuti 1,093, vachine chirwere ichi. Izvi zvinouya panguva iyo sangano reCommunity Working Group on Health riri kudzidzisa vanotungamira nyaya dzeutano munharaunda pamusoro peCovid-19 uye kuti chirwere ichi chingadzivirirwa sei. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezveutano riri kushanda pamwe nemakanzuru kupa ruzivo kune vanoita zveutano mumadhorobha nemumaruwa. Varusike vanoti wavaniswawo mabhasikoro akawanda kwazvo nesangano reWorld Bicycle Relief ayo achashandiswa zvikuru mumaruwa mukurwisana nedenda iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Donzvo redu nderekukurudzira yatinoti community participation munyaya dzezveutano. Takaonawo zvakakodzera kuti chirwere checovid-19 handiro basa rana mukoti nana chiremba chete kwete. Chirwere ichi kutoti tichikunde panotodiwa community participation yakasimba. Vanhu vanonyanyosevenza mucommunity, vanozivikana mucommunity, vanoremekedzwa mucommunity ndivavo macommunity health workers. Uye vanhu ava vakakosha kuti nekuda kwekuti vanogara mucommunity imomo vanotaura zvekare rurimi rwemunharaunda yavanogara iyoyo. Saka izvozvo zvinobvisa dambudziko rekuti vanhu vange vachibva kune dzimwe nzvimbo ndivo voenda vachinodzidzisa vanhu vemunzvimbo, dzimwe nguva vasinganyatsonzwisisa mutauro wavo, vasinganyatsonzwisisa maitiro avo maringe netsika dzavo.
Zvii zvamuri kupawo vamuri kudzidzisa ava? tichiona kuti vamwe vari muboka rehutano vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuita mabasa nekushayiwa zvikwanisiro.
Community health workers aya atiri kudzidzisa, tiri kuvapa zvipfeko zvinozovabatsira kuzvidzivirira ivo pachezvavo uye kudzivirira macommunities avanezenge vachishanda navo. Tiri kuvapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisa zvinhu zvakaita sesipo, mabhakets emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro uye tichiedza nepatinokwanisa kuti ivo vange vachizvidzivirira kubva kuchirwere checovid-19.
Mune mamwe masangano amuri kushanda nawo here mubasa iri?
Takabatana nerimwe sangano rinonzi World Bicycle Relief, iro rakatipa chipo chemabhasikoro akawanda zvikuru. Awo mabhasikoro atiri kupa kumavillage health workers kunyanya-nyanya vekumaruwa, nekuda kwekuti mumadhorobha sezvo musisina atinoti macycle tracks aya, takaona kuti tingatozoita njodzi tikapa mabhasikoro kune vekumadhorobha. Saka mabhasikoro tirungonyanyopa vaya vekumaruwa, sezvo vamwe vavo vakanga vakawana dzidziso asi havana kumbobvira vapiwa mabhasikoro. Saka vamwe vacho vaitofamba nzendo dzakareba zvikuru kuitira kuti vakwanise kunge vachikavha nharaunda inenge yakakomberedzwa nevhillage ravo.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwecovid-19 pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 24 nemazana mana ezviuru kana kuti 24,400,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayawo vamwe vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri kana kuti 832,000. America ndiyo iri pamusoro pasi rose iine vanhu vanodarika mamiriyoni 5 nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 5,869,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 180,000. South Africa iyo iri pamusoro muAfrica yose ine vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu negumi nezvisere kana kuti 618,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa nacho vachidarika zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 13,600. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabatana nemhuri yekwaDzamara mukuviga nhengo yebato ravo vaPaterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko nhasi. Vachitaura pakuvigwa kwavaDzamara pamberi pemazana nemazana evanhu vaungana pamusha wekwaDzamara, vaChamisa vashoropodza kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo, vachiti hazvina musoro nehunhu kuti ropa revanhu rideurwe nemunhuwo zvake wenyama. VaChamisa vati hunhu hwakadai haufanirwe kutambirwa muZimbabwe. Vatiwo pasi rakadeukirwa neropa remunhu mumwe chete, Jesu Kristu, kwete vanhu vanofamba vachiti Zimbabwe ndeyeropa. VaChamisa varatidza utungamiri hune udzamu apo vashoropodza vanhu vari mubato ravo vanoita maslogan anokonzera zvemhirizhonga. Vatiwo havadi kunzwa chinhu chinonzi mhirizhonga mubato ravo, vachiti bato ravo rinofanirwa kuratidza mwenje werunyararo kuitira kuti munyika muve nekugara zvakanaka kwemunhu wese. VaChamisa vapika kuti havasi kuzofa vakasiya vanhu vachiita zvemhirizhonga mubato ravo panguva iyo vanenge vari mutungamiri webato.
Vanogondo! Slogan dzeidzo kutsika vari
Vaparison Dzamara vakashaya nemusi wechitatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Vakapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu zvichitevera kupambwa nekutsakatika kwakaita mukoma wavo vaitai Dzamara muna kurume 2015. Munguva yairwara yavairwira kodzero dzemukoma wavo, vaDzamara vakasungwa vakatoshwa vari mumaoko emapurisa, izvo zvakaita kuti vaende kunorapwa mavanga ekutotya kwavakaitwa. VaDzamara vafa vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance. Vamiriri venyika dzakasiyana-siyana dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Vamiriri ava vatiwo hurumende haifanirwe kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuburikidza nekushandisa mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ranyorwa nevamiriri vemizinda yeCanada, German, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom neAmerica rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kuzadzisa zvavakavimbisa pavakagadzwa pachigaro kuti vaizoteerera nekukoshesa zvido zvezvizvarwa zvenyika. Vamiririri ava vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika dzeutano, dzeupfumi pamwe nekugara zvakanaka kwevana veZimbabwe. Nyika idzi dzati dziri kumira nezvizvarwa zveZimbabwe nevavariro yekuva nenyika ine runyararo. Vayambirawo hurumende kuti isiyane nezvekushandisa denda recovid-19 mukutyora kodzero dzevanhu, vachiti hurumende ngairwise uori pamwe nekusiyana netsika yekushoropodza nekupa dzimwe nyika mhosva yekuva honzeri yematambudziko ari munyika. Nyanzvi munyaya dzezvebudiriro vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nehurumende dzakasiyana-siyana idzi mashoko echokwadi. VaMabhenge vati hurumende haifanirwi kuramba ichivanda seri kwemumwe, izvo zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Hurumende ikaramba ichiita zveushingi hwagotya ichivanda kuseri kwechimumwe, zvokwadi hurumende inozoshaya anobatsira, nekuti hurumende yedu inotoziva yagara igaroziva kuti nyangwe tine mari yakawanda sei muno munyika kuburikidza nezvirimwa, kuburikidza nezvimwe zviwanikwa, mari iyoyo haikwaniri nyika. Saka hurumende yedu yagara ichitenge ichitongotarisa kunyika dzekure idzo dzokuti iwane rubatsiro. Uyezve ingava hurumende ipi isingadi kucherechedzwa nedzimwewo nyika kuti ione kwokuti iri kuita zvinhu zvinokodzera here pasi pano, ndinoona sekuti hurumende yakufanira kuchisvika pakuti imire pachokwadi. Nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pachishandiswa mutemo wecovid-19, vanhu vachizvadagadzwa, vanhu vachirokwa zvakaomarara, vanhu vachipanobuda pazvivhitivhiti, panobuda zvinhu zvatinoona pamaindaneti zviriko kwese, vanhu vachiabductiwa, vanhu vachirohwa, vanhu vachishungurudzwa, vanhu vachipinzwa mumajeri.
VaMabhenge vatiwo inguva yekuti mutungamiriri wenyika asimudze musoro nekuona kuti vese vari muhurumende vari kutyora kodzero dzevanhu vadzingwa muhurumende.
Zvototora ivo mutungamiri wenyika mbune pachavo kuti vadzore avo vanenge vachiita izvi vari vatumwa vehurumende, kana kuti vachiita izvi vachiti vatumwa vehurumende, nekuti kwotoenda uko zvinhu zvikasakasika kugadzirisika, zvokwadi hurumende inozoshayawo kuchema nayo, nekuti vanenge vaakunzi takambokuudzai hamuna kuteerera. Saka ndinoona sekuti tasvika panguva yekuti dai hurumende yachitanga kumira pachokwadi yashandura muitiro wevanhu vanoisenzera nemuitiro wevanhu vanenge vachiita zvinhu vachiti vari kuita vakamirira hurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti vanoti kudii negwaro rabudiswa, sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vanga vasati vaona gwaro iri. Patavatumira gwaro iri vanga vasati vatipa mhinduro kusvika nguva dzataenda pamhepo. Asi hurumende inoti munyika muna matambudziko ane chekuita nekutonga kwehurumende. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana vakuru vemizinda iyi vachida kuteererwa, naivowo ngavateererewo hurumende yeZimbabwe zvairi kutaura.
Zvavanyora izvi ndiwo marara. Tinoti marara, hatina nguva yekuteerera marara. Kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo. Havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita. Hatiteereri marara akaita seiwayo.
Gwaro iri rinouya mushure metsamba dzakabvawo kumabhishopu eRoman Catholic pamwe neAnglican Church vachitaurawo pamusoro pekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makanzuro emaguta nemadhorobha aramba kutambira komeko dzehurumende yekuti maprovincial development coordinators pamwe nemadistrict development coordinator apinde mumisangano yese yemakanzuro nekuti makanzuro aya haasi kutevedza bumbiro remutemo wenyika pamwe nekusateerera hurumende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Danho ratorwa nemakanzuro aya rinotevera matsamba akanyorerwa mameya nemakanzuro emumaguta nekurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo vachiti vanoona nezvekurongwa kwemabasa mumatunhu ava vanofanira kupinda mumisangano yese yemakanzuro nechikonzero chekuti makanzuro ari kutyora bimbiro remutemo yenyika pamwe nekusateerera hurumende. Asi sachigaro veUrban Councils Association of Zimbabwe, UCAS, zvakare vari meya veGweru vaJosiah Makombe vati vakaziya tsamba yavamoyo vakaona kuti yainge iri kure kwemutemo uye kuti yaipinza maguta nemadhorobha ese musaga rimwe chete asi ivo vachishanda zvakasiyana.
Minista vakaita blanket decision yekuti kure vari kutevedzera mutemo uye vari kuita zvinhu zviri pamutemo asi havana kudoma kuti ndeapi maguta acho. So naizvozvo ini sapresident ndakavanyorera minista kuti zvinhu zvakanaka ndezvekuti vataure kuti kanzuro yakati yakatadza kuteerera apa neapa. Saka ndakuda kuti ndidai dzakagonawo dzorega kupinzwa musame problem dzakaitwa dzisina kugonekwa nevamwe.
Vamakombe vati vamirira minduro kubva kuna vamoyo. Meya vemasvingo vaCollins Maboke vati kanzuro yavo haisati yatanga kutevedza rayiro yavamoyo sezvo iri kunze kwemutemo.
Sapa notinetsa kuti tikomplaini nayo directive yayo nekuti mutemo unoti makanzuro committee meetings anongopindwa nemacommittee members chete including town clerk. Any other employee unotouya wekanzuro unofanira kutouya atoinvitwa necommittee kuti azoexplaina maissues anenge aida kuti committee izive nezvavo. Then ana vachizoya kufull council. Full council is open for everyone, even members of the public. Saka ivo haisi exception, vanouya hatina problem navo. But mutemo uripo ndokuti kuuya kwavo havatendedzi kuzoparticipate, vanenge vachingoona maprocedures atakamira.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati zviri pachena kuti vamoyo vari kuita zvavanoda nekuti mutemo weUrban Councils Act unovapa simba rokuita izvi. Vati mutemo uyu unopesana nebumbiro remutemo yenyika. VaShumba vati makakatanwa pakati pehurumende nemakanzuro anogona kupera kana pakave nehurumende dzematunhu sezvakatarwa mubimbiro remutemo yenyika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo kana mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti vachaita sei nedanho ratorwa nemakanzuro sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. MuZimbabwe mune maguta nemadhorobha 32. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika pasi rose. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, vari kukurudzira kusungwa kwevanhu vari kutyishidzira nerufu muriri wekodzero dzevanhu vekuDemocratic Republic of Congo vaDenis Mukwege, avo vakapiwa mubayiro weNobel Prize. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatambira nezuro manheru kudomwa kwavo nebato ravo reRepublican Party kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri weAmerica.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
VaTrump vachanga vachikwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party Musarudzo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavhelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naSachigaro veMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora pamwe naSachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira. Totanga kunzwa kubva kuna vacharumbira.
I think ndakambotaura hangu before ndichiti America whether ndiva Trump kana ndiva Biden foreign policy yavo haichinji maererano nokuti chii chiri kuitika kuZimbabwe. Special effect yokuti foreign policy yavo yakagara yakatageta pa land reform ndo pane problem yakaitika ipapo. Saka tozongoona iri nyaya yekuti kana vakaramba vachiti kuZimbabwe kune mahuman rights hazvinyanyi kuchinja foreign policy yavo, nokuti kuti unenge ahwena ndiani, hazvichinji foreign policy yokuAmerica as far as nyaya yekuZimbabwe is concerned.
Kova dzokora, imi makamirira MDC Alliance, pane zviri kutaurwa navaTrump munozviona sei?
Imi pane chinhu chimwe chete zvandanyanya kuyemura uye chinobva chandipa manyukunyuku, nyange zvazvo ndisiri munhu anosapota maRepublican. VaTrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First. Vanoidzokorodza vose vanouya vachitaura nyaya yeAmerica First. Ndotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese kuti vanoita nyika dzavo pamberi, voita vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvipatara zvichivakwa zvakanaka, marodha achivakwa zvakanaka. Zvi zvatinoona muno muAmerica, zvi zvatakaona zvichiitwa navaTrump for the past 4 years. Tinoshuvirawo kuti dai zvirizvo zvinoitwawo panga kunyika kwedu kweZimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First, vobva vareve, vobva vaita kuti Zimbabwe yacho nevana veZimbabwe vave chinhu chekutanga chaanofunga kana vari president, vachivaitira zvavanoda, vachivateerera chekutaura kwavane mhinga vaita kuti izwi ramwari rakafanana nezwi revanhu, vanhu rakafanana nezwi ramwari. Asi tinoona kuti kumusha kwedu hazvirizvo zvinoita.
Tombodzokera kwamuri vacharumbira, taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica. Pari zvino uri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazvindi vatambu vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanga. Meseji yavo yanga ichikonekana neya Ivanga, mwana wavo mukana akanga kutaura. Vachitaura nyaya yekuti pati yemadhemokrati yakauraya America payakanga ichitonga. Ivo pavakapinda, pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America kuzikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose upfumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA, Obama akanga akaspreada upfumi hweAmerica kune dzimwe nyika. MaAmerican companies mazhinji anga avhagwa, kambani mazhinji avhura kuna naChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzosera mabasa muAmerica. Ike zvino America yakubhuma ikonomi nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja kumapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika. Of which inini ndinozvikudza zvinoitwa na President Trump.
Tomboenda kwamuri vadzokora, tichitarisa nyaya yeCOVID-19, tanzwa vaTrump vachitaurawo urongwa hwavo, munoona sei?
MaRepublicans munovaziva maconservatives, kureva kuti havangokurisa mari pese pese yekupa vanhu vanenge vakagara, vanowanzopa mabhizinesi. Asi nekuda kwekufadza vanhu nekuda kwekunzwa tsitsi, kunzwira vanhu tsitsi, vakapa vanhu mari ma$500, vamwe vaipiwa ma$1,000, zvichirendera nokuti pambengo uchitambira mari. Vaya vakaburitswa mabasa vari kupiwawo zvakare mari. Saka apa tiri kuona kuti hurumende yeAmerica ine chido nevana vayo nevanhu vayo. Vanhu vari kubatsirwa, hakuna ari kutambura. Kana kwese kuri kunzi vanhu garai mudzimba, kune mitemo, vanhu vanenge vari ku havasi kuita zvekumbunyikidzwa, hakuna ari kurohwa kunzi watyora mutemo weCOVID-19, hakuna akavharirwa mujeri. Wandakanzwa chero mumwe chete kunzi watyora mutemo, nekuti mapurisa acho anotokurudzirwa kunzi ataure nevanhu, adzidzise vanhu vasati vasunga vanhu. Saka paCOVID-19 tiri kuona kuti vaTrump vari kugona.
Vanga vari Sachigaro veMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora pamwe naSachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naMavhelas Muhlanganya uye weStudio 7. munhau dzemitambo. Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira Tinoka Dewere ari kutariswa kupinda munhandare Manheru anhasi, apo chikwata chake chenhabvu chiri kukweshana neDijon. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
KaDewere ari kutarisirwa kupiwa mukana mumutambo wekutanga weLyon wemwaka uno, mushure mekupedza mwedzi yakati wandei achiona vamwe vake vachitamba iye ari kunze. Kunyange hazvo akatamba mumitambo yekuedzana masimba, KaDewere haana kutambira Lyon muUEFA Champions League nemukuu D-League sezvo aiva asina kunyoreswa mumitambo iyi. Asi mutambi uyu ari kutarisirwa kutambira Lyon mumutambo wayo wekutanga apo iri pamusha neDijon aine tarisiro yekutanga achibhebha moto. KaDewere akatamba mumutambo uyu anenge achitarisira zvikare kufadza murairidzi weMaurias Zdravko Lugorusic, uyo akabuda pachena kuti haasi kuzosarudza vatambi vane mukurumbira wavanawo asi nematambiro avari kuita parizvino. Muteveri wemutambo wenhabvu vaLloyd Tapera vanoti kana akasarudzwa kutamba vari kuona KaDewere achidadisa Zimbabwe nekukanda chibodzwa mumutambo uyo Lyon iri kuda mapoints ese.
Haizi kutarisira kuti anogowesa kuti mupanhu avari kutamba ari kudadisa ari kusumudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugowesa kana hwane kasi anenge agowesa.
KaDewere ari kubatana nevamwe vatambi vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vane tarisiro yekufadza Lugorusic zvekare. Asi vamwe vatambi vakaita saKama Billiard naWillard Katsande vari mutoro wakaoma wekuedza kuti chikwata chavo chirambe chiri pamusoro petafura. Kaizer Chiefs yadonedza mapoints akawandisa zvekuti yaienzana pamapoints makumi mashanu nematatu neMamelodi Sundowns. Kaizer Chiefs iri kusangana neBidvest Wits, iyo inotambirwa naTerence Drukamanja, uyo ari kudawo zvimwe zvibodzwa kuti aonekwe naLugorusic. Knowledge Musona neAS Stupen yake vari pamusha neSt Truden vaine chinangwa chekutora mapoints avo matatu ekutanga emwaka uno. Nox Mtizwa uyo ari kubvira moto muAbsa Premiership ari kutarisira kuwedzera zvimwe zvibodzwa pagumi nezviviri zvaakanda pari zvino. Mutizwa akasiyiwa nezvibodzwa zviviri naGabadino Mango weOrlando Pirates, uyo ari kutungamira kukandwa kwezvibodzwa muSouth Africa. Mutizwa nechikwata chake cheGolden Arrows vari kusangana neCape Town City mangwana. Nhabvu munyika dzese iri kutambwa musina vatsigiri munhandare, izvo zvingangopera chitarisa mafambiro ari kuita zvinhu. ZIFA inoti ichiri kunzwa kunyanzvi dzezveutano kuti nhabvu yotambwa here gore rino kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika wakanga wasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoviga vaPatterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko vachishora mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu ngimayelana ngegciwane leli. Ikakhulu ikhathi esibe silapha emakumayisenders kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama-community leaders kumbe ama-community structures ukuthi kulabantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Abe-community working group on health babuthanise inkokheli toys. Zonke izinto elwela amalungelo ezempila kahle ye Community Working Group on Health babuthanise inkokheli yakobulawayo bekho esabalala ngesiqubu esethusayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu.
Uhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health. Umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uzulu bebhoda lama youth centers wonke edolobho lakoBulawayo.
Sesikubone kufanele ukuthi sifundise uzulu mayelana ngegciwane leli, kakhulu khathi sibe silapha kuma youth centers koBulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kula bantu abaza kuya ngaphandle kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Umnumzana Morgan Shumba wasemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Kunenge sekufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani, labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho sekufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuza esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Funde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayiki preventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sikuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo, inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamatshumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwabo engowakoBulawayo. WoBulawayo kulabantu abafika phose ikhulu 99 abalomkhuhlane we-COVID-19. EmaThebheleland North Corner kulabantu abalitshumi lasificamunwemunye 19, kuthi eMaThebheleland South kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, ukuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lani 24,495,232 abafunyenwe belalo, labulala abantu phose abayisigidi 832,484. Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Zamara obubhengo lwesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko. Namuhla umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula, kungelani lokuba iZANU-PF isebenzisa udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebebaningi abaze buthana emzini wakwaZamara endaweni yase-All Souls Mission woMtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UZamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulomncwabo umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe kungekelani lokuba iZANU-PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa ukuba avuke ngodlakela abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungenadlakela usole kakhulu ingoma zebandla lakhe ezichothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi ukudlakela
Slogan zenzo kutika wali. We don't want violence in the movement for democratic change.
Bondo ama slogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nami kasi ngeke sithi thina singcintisane lezano PF ebulala abantu lati senze okufanayo thina sithi guqula izenzo kufuze siphakamisane sonke isikhathi hachi ukwehlisana
uThamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaZamara uyitayi Zamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni wanqoma imuli yakoZamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile kuzakupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile
Imuli yakwaZamara imuli yamaqhawe imuli elokuzinikela imuli eyakhethwa nguNkulunkulu akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone umuntu obe esezama ulisa laye usesithile
uyangazi doctor oparadwaze sakunatha ndiye sakubayiwa
omunye okhuluma emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny umfundisi Anselot Magaya yena othe okube okwenzakala emuleni nayo Zamara kuzalungiswa ngumlimo
iBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi ngezikhundla zalabo ababusa bona belobubi ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho
uZamara ubesele minyaka engamachumi amathathu lane 34 njalo ubhubheka kathathi njalo engela mntwana ngakho ke ushiya abazali bakhe kanye nomfowabo lodadewabo ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umunisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidlama lahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethu longumunisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo. Njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola, $2,000 ngenyanga, yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. UNkosazana Lungile Masuku, ohlalela okuthini lesiBiz Corp, uthi kuza kuba nzima ukuthi benelise linhlawulo kamunisipala.
Mbona yami sisebunzimeni, i-council layo ngani sisilwa labantu. Azi ukuthi kathi vele bakuthethe ngapi ukuthi baze bakhweze kangaka. Ama-tariffs yabo vele asekhwele kakhulu. Okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje, an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okusekelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda, umnumzana John Mgobi, odlalela okuthini elidala leJawunda. Kodwa kwenziwa ngumunisipala kuyamangalisa ikakhulu ngalesi sikhathi iningi lihlele emakhaya.
Abantu bayaphila kabakhangelelanga ama-tariffs kuphela. Kunjenje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane we-corona. Kodwa usuke ukhweze ama-tariffs kabuhlungu kanye. Imali yama-tariffs lawa izavela ngayo. Cela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu like libe lonembeza.
Umnumzana Morvin Dube obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association uthi bahlangane lo munisipala bamtshela ukuthi inathelo alithetheyo ngalikho emthethweni.
akula ama resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngama councillors ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele la lezinto zonke zikhwele zifike ku charge leyathe beyifakile kusuke ku administration side kuphela azangufike kwavunyelwana. Ngakho sicelile ukuthi councillor ibuyele ehlala phansi ilandele statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku local government ekukhwezeni izinto zonke.
Ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kule mbiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamansipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu. Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linathelo elithethwe lugatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority zino olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu.
Ngakutshela ukuthi kathesi izina yona isibhila 14 million per month ukuthi yayisuke ibhila 120,000 before June yaya ku 5.4 million kathesi ku 14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi akukhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry local government ibisitsho njalo zozoke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engakanani.
Ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abafelwa izihlobo zabo kuzamele bathone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcwabeni likamasipala sokuzaphiza phose inkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilithumi $9,100 abadala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGiv Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elele ntuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump unqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats ukhetho oluzakwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele ukuba yithi ukubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies athi khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona no-Biden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo kule niye democracy kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo. Uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama-term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe.
UNomzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
Trump ngiyambona uyazama impela straight uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda but ngendlela engibona ngakhona selethu Trump manje ama democracy ngiwabona nje ephuma phambili
abalandeli bebandla lama Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa uBiden uthi uTrump nguye othothozela udlakela lobandlululo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetsheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka embili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula lenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu njalo kufanele isisombululo kudaba olusezimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani. Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo. Ezinye izinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi sizama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibi abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa ngabe kulokuza balesisindo. Umgqabe wazowakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasoja bazi badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama statement ebhalwa iminyaka yonke kungelanto etshintshayo. So gimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi okuyokuyizinto khona lokhu bangakhipha istatement then what will change. UMnangagwa uzavuka ekhwe amaGermany kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beceda abantu eBurundi bebulahlicoganisa abantu eRwanda kabasho. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabo uMnangagwa laboChamisa. Enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalela ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo.
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibala elithi Gugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zenalezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyariphilwa, kwaba lo mthetho omutsha. I-Public Order and Security Act isiamendiwe. Kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba lwegugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokhu bekhuluma ukuthi gugurawundi sabulawa sabulawa kule bephiwa imali ngamadona. Laye uMnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu, amapolisa akuka angachaya abantu. Kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo. AmaBritish lamaGermany kabavala imilomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu. Sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetsheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. ELeBotswana lazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Esehabron khonale kweLeBotswana.
Unkosikazi Anna Mokete utshele idale lePhalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakweLeBotswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowebotswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangala maphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho-ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukheti uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lo mthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithinge labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kweLeBotswana abalabantwana laBotswana, umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho uzalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke efuna i-citizenship yeBotswana. Hathi lokhu ebesiubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless, akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokheti uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba izizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelani labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenkethabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLeBotswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
La tele Private Boys lesithathu njalo lilesihloko esithi koqala bani. Abafana baleli qembu badabuka ePlumtree kodwa bacula bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifase Ngqondo Ncube.
Abangazi abaningi kwezomculo bangazi ngoNgqondo Ngqondo. Ngihamba londini omnyama singabasunguli beprivate boys siphuma ePlumtree endaweni abantu komadabe esigabeni saseDugwe. Sihamba sibanenge kuprivate boys angeke ngiyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Vekezela Ndoda, Idla Ngamabala kanye lale esikhalanga ethi Mwanangu. abangathanda ukuthenga idlalate lenu nduna balithola njani?
Ungasithola laphana ku 0027 610656149. Lapho ungasithola khona ku WhatsApp, ube suya laphana ku Facebook, ubhale nje search uthi Sifa Singondo Ngondo, or search laphana Tiktaf Ndunomnyama. Uyakhona lapha abantu uxhumana nathi ku Facebook, usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlakati wethu.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisapote okweqiniso, sithenge laphana ama-original, singahambi siyethenga amakhoneni, ngoba ma kungasasapotanga abalandeli asilutho ngaphandle kwabalandeli. Njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandeleni imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sisivikele. Abalandeli siyalithanda njengoba nani nisithanda, so asihlaleni safe, sisivikele, silandele imithetho eshiwo ngodokotela. Siyabonga.
Uphuma ke enkundleni uSifa Singqondongqondo Ncube leqembu lakhe le-Private Boys ngale ethi ukulwelwa yinkosi.
Ukulwa lomuntu olwelwa yinkosi, bona kunzima kuzona kufaro inkosi yamakintite. Ukulwa lomuntu olwelwa yinkosi.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-Community Working Group on Health babuthanise inkokheli yakoBulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo nge-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni. Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.